taindiswa kumatare nemapurisa kukwatano kwandano spiwa beu ndichinzi ndofarira kuzodzoka kudare musi wa 9 October 2018 ndofarira kuripota kumapurisa every Friday. Handifanire kupindira mumawitnesses ungatoripo mawitness acho.
Vamukwanadzi, mungatiudze kuti nyaya yamuri kupomerwa ndeyi?
Nyaya yandiri kupomerwa inyaya yekuti hanzi ndakabuditsa mashoko anokonzeresa mhirizhonga munyika tinoti inciting public violence muchirungu. Ndo mhosva yandapiwawo neredare reZimbabwe.
Mhosva yamuri kupomerwa iyi iri kunzi yakaitika rini?
Mhosva iyi iri kunzi yakaitika musi wa 1 August 2018 mushure mekunge maitwa sarudzo dzakaita boboto rakakura muna musi wa 31 July gore rino.
Saka imi muri kupikisa mhosva here iyi kana kuti mabvuma?
Tiri kupikisa mhosva iyi nechikonzero chekuti musi wacho handina mbobvira ndapinda muguta matingati mutauni muHarare. Ndakanga ndiri kumba ndichiteera maelection results paterevhizheni.
Ko sei vari kukupomerai kana makanga musiri muguta? Imimi musi wakaitika mhirizhonga?
Kutya vakangozitwa zita rangu vanorohwa nehana. Saka vanenge vakuda kuti vakurumbidze vandikombere sezvo muchiona mafambiro ari kuita nyika. Nyika haina kumira zvakanaka. Saka vanoziva kuti boka retajamuka ndo parinopinda. Kana zvichinge zvaoma vanhu vapererwa vasazive kuti vaite sei. So vari kuzama kutitangira kuti vabva vagara vatiisira miteyo iyoyo yakaita sekuti sunga nekutipomera mhosva kuti tisazokwanisa kuronga vanhu nekutungamirira vanhu tichiratidzira kunyunyuta kuri muvanhu, angava mavhenda, vangava vashandi, angava mayutsi, munhu wese ari kuchema hamuna mari munyika.
Vamukwanadzi, vanhu vangade kuziva kuti makabatwa zvakadii nemapurisa zvamarara muri muchitokisi?
Ndakabatwa zvakashata zvikuru zvisina hunhu nemapurisa. Ndofunga vamwe vakaona mavideos nemapictures akabuditswa ndichizvuzvurudzwa sembwa ndichibviswa pamedia center. Pakanga ndirada ndichitaura nevatatu venhau, pakauya vatinoti mariot police vane mboma nepfuti vakandiisa njema mumaoko, vakandizvuzvurudza, vakandikanda muchirori chavanga vainacho vachinditsika-tsika imomo vachienda neni kupolice station. Handina kufara nekubatwa kwandakaitwa, asi handishamisiki nekuti ndoo nzira yehurumende yacho, ndoo nzira yavanoziva yekutyisidzira vanhu, yekubata vanhu zvakaipa sezvakaitika musi wandakasungwa.
Pane matanho here amuri kuronga muchatorera mapurisa?
Tatotora matanho nemagweta edu nhasi mudare tichitaudza dare kuti ndoo zvakaitika, tikaisa an official complaint before the court. Office ya prosecutor yatonzi inofanira kuongorora nyaya yekushungurudzwa kwandakaitwa pandakasungwa nemapurisa.